Vashitaura nevatori venhau mushure mekumbopinda mudare vachiteerera chikumbiro ichi vachamisa vati vamunangagwa vave kutevera mutsoka dzevakambotungamira nyika vaIan Smith pamwe navaRobert Mugabe pakutyora kodzero dzevanhu nekushungurudza vemapato anopikisa. Vachamisa vati izvi zvave kusvika pamagumo pachaitwa sarudzo dzegore rino.
Zviri kuitika izvi kupererwa kwavamunangagwa kutsvaga utano mugate, ino uti hauwanikwe mugateka. Ndosaka makuona gonda shaya niyo rinokumba nemarara. Ndosaka vakungono chero chavabata kunonga unononga madhara aito zviraramira achifamba mustreet kubudiriro. Instead yokuti vanhu vasumudzirwe, vanhu vanokanganiswa, izvo zvinoratidza kupererwa. Asi kwa zvinoreva zvakunopera unoziva kuti makata anoshura matero. So tachitaura vana Skala vese, vana Chibaya vese vari kutambudzwa, vatungamiri vedu vana Machingauta, simbai, hakuna chinouya nyore. Nyuchi dzinoruma ndo dzine uchi, zvingarema zvingaoma asi makata anoshura matero.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wavamunangagwa vaGeorge Jaramba kuti tinzwe divi remutungamiri wenyika panyaya iyi sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo, asi gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakaudza Studio 7 nguva pfupi yadarika kuti munhu anomira nemhosva yake mumatare pasingatariswe kuti abuda mbamani mudare. Magweta evasungwa ava avo vanosanganisira mumiriri webudiriro muparamende vaCosta Machingauta pamwe nemumiriri wemukobha mudare iri vaAmos Chibaya akumbira dare kuti ripe vasungwa ava mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo, achiti hapana zvikonzero zvinonwisa mvura zvinoita kuti vasungwa ava vanyimwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Magweta aya ati vasungwa ava vanhu vari kushungurudzwa kuti inhengo dzebato reCCC uye hainganzi imhosva kuti vakaita slogan yebato ravo sezvo nhengo dzeZANUPF dzichingoitawo maslogan ebato radzo pasina zvipomerwa. Magweta aya atiwo madzimai mazhinji ari pakati pevasungwa ava vanhu vane vana vari muzvikoro vari kuda kuriritirwa, uye ati vamwe vasungwa ava vane zvirwere zvakasiyana-siyana zvingangokomba kana vakaramba vari muusungwa vasingaonekwe nachiremba vavo. Magweta aya aenderera mberi achiti hazvinganzi vasungwa ava vaive nechinangwa chimwe chete sezvo vakasungirwa panzvimbo dzakasiyana. Asi vachuchisi venyaya iyi avo vanga vachitungamirwa navaZebhedhaya Bofu vati vasungwa ava vanogona kuvhiringidza nevafakazi kana vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso sezvo vazhinji vavo vari vagari vemubudiriro mavakasungirwa vachiita musangano wavo. Vachuchisi vatiwo pane vamwe vanhu vane chekuita nenyaya iyi vasati vasungwa zvavati zvinogona kuita kuti mapurisa agonetsekana nekuferefeta nyaya iyi. Rimwe remagweta evasungwa ava vaWilbert Mandinde vatenda kuti vapedza kusvitsa chikumbiro chavo.
Magweta apedza kuadresa dare redu, magweta ehurumende vachakamira nematsiro vachiramba kuti vasungwa vese vatenderwe kubvisa mari yechibatiso. Isu taedza kupa zvikonzero zvinobatika zvekuti vasungwa ava vatenderwe kubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Ataratidza padare kuti hapana mareasons akakosha avanganyimirwe bheu, vese pache zvavo vane dzimba dzavanogara. Iyi haisi mhosva ingatyise yekuti munhu angatize kana mhondi chaidzo hadzisi kutiza wani dziripo dzinenge dzabvumirwa kubhadhara mari yechibatiso. Uye zvakare tati havagone kunzi vangave chekuita nevamwe vafakazi sezvo vafakazi ava vasina kudurwa kuti ndivanani. Saka hatigone kuti vanzi vangazointafia namawitnesses asingazivikanwi.
Mutongi wedare Muzvare Yeukai Dzuda vati vachatura mutongo wavo pachikumbiro ichi nechishanu. Vasungwa ava vakasungwa vari kumba kwavamachingauta kubudiriro kwavanonzi vaiita musangano usiri pamutemo vaine chinangwa chekukurudzira mhirizhonga. Asi vasungwa ava avo vanoti vaita musangano wekomiti yebato ravo yepresidential assembly vanoti havasungirwe nemutemo wemaintenance of peace and order act kutsvaga mvumo yekuita musangano sewavaiita kana usiri musangano neveruzhinji. Zvichakadaro kutongwa kwemumiriri wezengeza West muparamende vaJob Skala avo vari kupomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati muna chikunguru 2020 kwaenderera mberi nhasi mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaEdmore Runganga vachienderera mberi nekupa humbo kudare. Varunganga vaudza dare kuti havana kufambisa basa ravo zvakanaka mukuferefeta nyaya iyi sezvo vakanyora mastatimende akasiyana-siyana panyaya iyi. Vaenderera mberi vachiti vaSkala vaive nechinangwa chekukurudzira veruzhinji kuti vapandukire hurumende yavamunangagwa kuburikidza nekuratidzira uku. Rimwe remagweta avaSkala vaJeremiah Bhamu vanotsanangura zvaitika mudare panyaya iyi.
Tanga tongovhunzurudza pamusoro pemavideos nemaaudios avanga vachida kuunza pamberi pedare. ndopa kapangori nemivunzo yedu chete.
Mutongi wedare panyaya iyi amai vongai muchuchiti guriro vati nyaya iyi godzoka kudare mangwana kuratidzira kwemuna chikunguru 2020 uku kwakanga kwashevedzerwa nemutungamiri weJuly 31st movement vaJacob Ngarivhume kwakatadza kubudirira mushure mekunge vaNgarivhume nevamwe vasungwa magweta anotiwo pasi pemutemo wenyika vanhu vane kodzero yekuratidzira murunyararo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.